Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera zvita 14/2019. Makateerera kuStudio 7. Nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano wepagore webato reZANU-PF wanga uchiitirwa kuGoromonzi. Wapera nhasi mutungamiri webato iri vaEmerson Munangagwa vachishora mapato anopikisa.
Mangwana tine musangano mukuru chaizvo, musangano wokupera kwegore mudunhu rekwaMutare kuChisamba Stadium.
MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa iri kuita musangano wayo mangwana kwaMutare. FC Platinum inotora mukombe we-2019 Castle Lager Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano wepagore webato reZANU-PF wanga uchiitirwa kuGoromonzi wapera nhasi mutungamiri webato iri vaEmerson Munangagwa vachishora mapato anopikisa pamwe nekukurudzira kuvandudzwa kwehupfumi hwenyika. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachitora mashoko ekubvara musangano uyu uyo wanga uchipindwa nevanhu vanodarika zviuru zvishanu. VaMunangagwa vati ndivo vari panyanga seZANU-PF, saka nokudaro vekunze havafaniri kuve nechekuita nemapato anopikisa.
Vaenzi vanovuya muno vachiti hakune hurumende yeZANU-PF, hakuna angabva kuJapan kana kuAmerica kana kuRussia kana kuBrazil kana kuLesotho. Munotongwa neZANU-PF inakukuzanani? Makazviona kuti you are the rulers of this country. You are the power of this country. You are the government. You are the government of this country. You are the torch of this country. You are the way of this country. You are the future of this country. Ndimi munavaka Jerusalem yakanga yawa yatogwa nevarungu hakuna umwe ndiwana ndimagara muno.
Mashoko avaMunangagwa aya anoyo apo mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachiti munyika munofanira kuitwa nhaurirano pakati pemapato ezvematongerwo enyika dzinenge dzichitungamirirwa nemuyananisi anove kana akambove mutungamiriri weimwe nyika. Kunyange hazvo tisina kukwanisa kutaura navaChamisa pamwe nemutauriri webato ravo vaDaniel Molokele, MDC yakaburitsa mashoko ekuti nhaurirano dziri kuitwa navaMunangagwa pamwe nevatungamiriri vemamwe mapato madiki akakwikwidza musarudzo dzegore rapera hadzina chadzinobatsira nacho nyika, sezvo bato iri richiti gakava riripo munyika riri kukonzerwa nekubirirwa kwarinoti kwakaitwa sarudzo dzegore rapera. Zvichakadai, vaMunangagwa vadzokorora mashoko avo ane zuro ekuti havasi kufara nekuratidzira kwakaitwa munandira wegore rino uko kwakasiya vamwe vanhu vafa uye vamwe vakuvara. VaMunangagwa vakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dzione kuti kuratidzira kwakadai hakuzofi kwakaitwa zvakare. Vatiwo nhengo dzebato ravo pamwe ne nevashandi vese vehurumende vasiri kuita basa ravo zvakanaka vanofanira kubviswa pazvigaro vachiti izvi zviri kudzosera nyika kumashure vatiwo upfumi hwenyika huchasimudzirwa nenyaya dzekurima vachiti havachadi zvavarimi vanogara vasiri paminda Panyaya yemamiriro akaita zvinhu mubato ravo, vamunangagwa vati bato ravo, rakabatana zvikuru, vachiti havachadi kunzwa nhengo dzebato ravo dzinoita gumbo mumba gumbo panze.
The party is alive. ZANU-PF imhenyu. One. Ungakanga maizvozvo. Kuti ZANU-PF imhenyu. Two. ZANU-PF is united. Pamakangamwa. Imenyu yakabatana. Asitanzi kana maenda kumusha. Munobudza variko kuti Mwari akati ticharya zveziya. Production.
Mashoko aya, anoyo abu pachinzi pane kusawirirana pakati pavo nemutevedzeri wavo, vaConstantino Chiwenga, panyaya dzehukuru mubato. VaChiwenga, vati musangano uyu wafamba zvakanaka, uye vatichasara kwave kuzadzisa zvabvumiranwa pamusangano wepagore uyu. Zvabvumiranwawo zvakare kuti zvisungo zvabuda pamusangano uyu zvizadzikiswe zvikuru sei kumaruwa uko bato reZANU-PF richiti ndiko kwarine rutsigiro rwakanyanya kuitira kuti rigokunda musarudzo. Ndakamirira Studio 7 kuGoromonzi mudunhu reMashonaland East ndini Thomas Chiripasi.
MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa iri kuita musangano wayo wekupedzisira gore rino mangwana kwaMutare. Tabata murongi wemisangano mubato iri vaAmos Chibaya kuti tinzwe nezvemusangano uyu.
Mangwana tine musangano mukuru chaizvo musangano wekupera kwegore mudunhu rekwaMutare kuChisamba Stadium.
Chinangwa chemusangano uyu ndechei nhai vaChibaya?
President vevanhu vanenge vachisangana nyika yeZimbabwe kwaMutare kuChisamba Stadium vachipa vanhu gwara rekuti takananga kupi, tiri papi, takananga kupi. Sezvamunongoziva kuti munyika muno matiri zvakaita manyamamire nerongo, chihurumende chiripo chakazvigadza ichi. Tatadza kutungamira nyika, vanhu vari kunenge svenemuromo. Vanhu vari kutambudzika muzvitoro, hamupindiki muzvipatara, hamuna mishonga, mafuta edzimotikari haawanikwi, akawanikwa ari dzamuramba mhuru. Saka purezidendi vevanhu, baba vaChamisa, vachange vachipa gwara kuvana veZimbabwe kuti tiri papi, tiri kuenda kupi.
Ivo vaChamisa vari kutarisirwa kutanga kutaura nguvai?
Vanotaura kutanga nguva dza 12 o'clock ari masikati, vachange vakureketa vari paChisamba Stadium munzvimbo maMutare.
Musangano uyu wakanangana nedunhu reManicaland chete here kana kuti izvo nyika yose ichange iri kwaMutare?
Uyu musangano mukuru wekuti munhu wese nyika yose inokokwa mangwana kuChisamba Stadium kwaMutare vazonzwa mashoko anobva kuna president wavakavhotera achireketa vachitaura vachipara mashoko okuti tiri kuenda kupi semusangano. Saka ndingati muchidimbu musangano uyu hausiri weManicaland chete, musangano watiri kuti nyika yose ngayo yezonzwa mashoko makukutu achabva kumutungamiriri akasarudzwa nevanhu veZimbabwe.
Munogara makarambidzwa kuita misangano yenyu nemapurisa, ko rwendo runo mapurisa ari kuti kudii?
Mapurisa rwendo runo vakatibvumira tiite musangano wedu kuChisamba Stadium kwaMutare. Saka ndingati apa panyaya yekuti tingechendera mberi nemusangano wedu hatina dambudziko ratiinaro. Mapurisa havana kutaridza kuti dambudziko ipapo, zvinhu zvese zvifamba zvakanaka. Tine takaita musangano nemapurisa vakatenderera mberi nemusangano wenyu. Saka hai ipapo pakajeka, tine inonzi police clearance yatiri nayo kuti musangano uri kufamba zvakanaka muzuva ramangwana.
Vachibaya muri kuita musangano zuva rimwe chete, ZANU-PF yapedzawo musangano wayo wepagore ukotanzwa mutungamiri weZANU-PF Emmerson Mnangagwa vachiti zvomapato asiri kuda kupinda munhaurirano dziri kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika ari muZimbabwe. Ngagare akadaro, imi munoti kudii nazvo?
Haiwa, iro rana riri gungano rematofo. Igungano revanhu vasina gara, igungano revanhu vataridza kukundikana nokugadzira matambudziko eZimbabwe. Vamunangagwa ndiye president weZANU. Havana kuvhoterana nevanhu zvamunoziva. Mashoko angu ini ndokungoti aiwa, semusangano isu seMDC inotungamirirwa napresident wevanhu Advocate Nelson Chamisa, hatina kuramba nhaurirano. Tiri pachena kuti nhaurirano ngadzivepo, ngadziitwe tikabirise nyika, asi ngadzive nhaurirano dzinoitwa namutongi gava maenzanise. Ngadzive nhaurirano dzemazviro kwazvo, ngadzive nhaurirano dzepachokwadi dzakanangana nokuyambutsa vanhu veZimbabwe mudambudziko ravasangana naro rokutadza kurongwa nyika kuri kuitwa navadambudzo sezita ravo.
Murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vachitaura vari parunhare vari kwaMutare. Hurumende dzeZimbabwe neBotswana dzinonzi dziri kuita nhaurirano dzekuti Botswana itange urongwa hwekupa zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro mvumo yekushanda nekugara munyika iyi zviri pamutemo. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa nemumiri weZimbabwe muBotswana vabatira ishe mukono weshuro pamusangano wavaita nezvizvarwa zveZimbabwe zviri mudhorobha reFrancis Town. Vachitaura pamusangano uyu, vamukono weshuro vati vane shuro yekuona hurumende yeBotswana ichigamuchira chishemo cheZimbabwe sezvo mune zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi zvisiri pamutemo.
Takasangana musi wa 4 November nePermanent Secretary weImmigration kakurukura nyaya dzokuti kuti vaite maspecial dispensation permits kuvanhu vese vemuZimbabwe vari muno muBotswana kuitira kuti vakwanise kufamba nekushanda zviri pamutemo. Saka tinotarisira kuti nhaurwa idzodzi dzichatanga dzichiita build up kusvika pachaita musangano weZimbabwe neBotswana muna February 2020.
Nyori mubazi rinoona nezvokupinda nekubuda kwevanhu muBotswana Muzvari Kimbonyi Mwepi vabvuma kuti nhaurirano dziripo asi varamba kuudza Studio 7 zvizere pamusoro penyaya iyi. Vakuda kwashe Chamuka avanorarama nechamuka inyama muBotswana varatidza kufarira urongwa uhu.
So pane paida kunge iyo vakataurirana potsvagwa kuti mumwe nemumwe munhu azikamwe ava nedocument kuitira in case kana pakaita macrimes because ndo mostly zvinonyanya zvavari concerned nazvo kuti kana munhu akapara mhosva vange vachiziva kuti apara ndiani. Saka kazhinji panozongobatwa vanhu pane pachingobatwa munhu wese because havasi kuziva suspect yavo, ndo pane issue.
Chimwe chizvangwa cheZimbabwe vaHabisha Magaisa vanoti urongwa uhu ukabudirira uchabatsira zvikuru vanhu vakawanda vari kugara vachiita vakitsi negonzo nemapurisa enyika iyi.
Kana tiri pakati pekutambudzika, saka na government yeZimbabwe neBotswana zvichinge zvabatana kuti zvite come up with something chokuti tiwane mapermits kugara nekushanda nokuita basa reda thing tinogona kurarama zvakanaka.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe vatarisai Gwanyanya vaudza Studio 7 kuti vanozotenda maruva vajachakata.
Mukuru wedu auya kuwana, which is very important. Wamwe watungamiri wedu waingogara vari uko tisingavazivi. Saka zvati tifome group ndofunga tikaramba tichitaura tichitaridzana pamwanogona pane zvinogona kuchinja.
Chirongwa chakadai chakaitwa kuSouth Africa muna 2010 apo hurumende yenyika iyi yakaparura chirongwa chekupa zvizvarwa zveZimbabwe mvume kugara munyika iyi. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naPastor Naomi Midzi vekereke yeLiving Faith International Fellowship Ministry iri muKobe kuno Northamptonshire kuUnited Kingdom. Takaita rombo rakanaka rekukwanisa kusangana napasta Midzi pachiitiko chekurayira madzimai echidiki pamusoro pekukosha kwakaita kukudza mwana ari munashe. Tinokuchingamidzai nemufaro Pastor Naomi Midzi. Mungatitsananguro kuti zvakakosha sei kuti pange paine zvirongwa zvakadai zvekurayira vanasikana vechidiki vanokura nyanya mudiaspora musina vana tete pamusoro pekukosha kwakaita kukudza vana vari mupasi peruoko rwaShe.
Makura kuti kurarama zvakatonisa kukosha kuti isu anamai mufundisi nevamwe vese vechikuru tidzidzise vana vedu vari kukura. Nekuti zvino ukatarira ana tete avasisiko. Isu patakarerwa nepatakakura tikazororwa tikazochata tikaita vana vedu ana tete vainge varipo vachikwanisa kutidzidzisa. But this generation it looks like ana tete avasisiko nekuda kwekuti wedzimwe nguvawo tamigrator kwese kwese takuzara nenyika isese. Saka unogona kuenda kunzvimbo yekuti hakuna kana hama yako iriko. Nechikonzero ichocho manje ndopanoda kunzi isisi manje anamai mufundisi nevamwe vechikuru maelders makereke mese tisimuke tikwanise kudzidzisa vanasikana vedu.
Zvii zvamanga muchiti imi zvinofanira kuitwa nevasikana ivava vechidiki mukuwanikwa vachiunza vana vavo kana vachinge vabatsirwa pasi peruoko rwaMwari?
Tambonyanyisa kutaura nyaya yekuti kana wabatsirwa nemwana it's your responsibility as a woman to pass your faith to your children. Nekuti zvone tataura shukura Mwari pamusoro pa Lois and Eunice, how Lois passed on the baton of faith to Eunice, ye Eunice and passed on the baton of faith to Timothy. Isiso semadzimai vabereki vedu vakati kudza zvakanaka nedzimwe nguva taimanikizwa kuenda kukereke nedzimwe nguva zvaitoti inobhowa kuti nhasi tiri kuenda kuchechi asi taisinge tisingazive kuti zvaitoti batsira takatokura nekudaro tisingatoziva kuti zvone zviri kutopinda matiri. But nekuda kudaro manje nyika yatakurarama nenzvimbo yatakurarama mazuvano nenguva yatakurarama zvinhu zvacho zvakutonyanyisa kunetsa zvekuti kwakutoda isu madzimai kuti tichisimukawo tichiitawo pass on the baton to the next generation. Mukatarira muona kuti pataurwa nyaya yaLois naEunice hakuna kana zita rababa rambotaurwa ipapo. Hatina kumbonzwa nezvemurume waLois womurume waEunice. It was all about women. So women, we have got a great responsibility to raise our children and to pass the baton of faith through the next generation. Now it needs us to rise up so that, you know, faith will not die with us. Chitendero chisafire patiri. Ana mai vedu vakatidzidzisa vakatipa kuti zvone tikure muchinamato. Saka isisiwo takufanira kuchitorawo the same faith and pass it on to our children so that the next generation will be able to stand their challenges. Zvinoshungurudza especially ukafunga kuti ko 10 years from now 20 years from now zvichazenge zvakamira zvakaita sei. But zvakutoda isisu manje kuti chitendero chisafe patiri but tite pass on the baton to the next generation.
Totarisa panyaya iyoyi yevana vakakura kana kuZimbabwe kana imo muno mudiaspora vatakuona vakuitawo madzimai vachiunzawo vana vavo vachiwanikwa vachibatsirwa vari mudiaspora. Zvii zvamungape sedzidziso zvingavabatsire nokuti vana tete tinoona vavashoma uyezve vazhinji havana kuti vangabvunze kunani.
Chandinonyanyisa kuda kuudza madzimai echidiki nemadzimai ari kurorwa mudiaspora ndechekuti hongu tinodzidzisa kuti idai vana vedu but ndiri kuona sekunge dzimwe nguva tikunyanyisa kuda vana tisingazokwanisa kuva disciplina kuva rebuka kuvadzidzisa in the name of love but without knowing kuti zvoni mukuvada ikokoko hongu vana tofana kuvada. Asi mwana ukamudisisisa pekuti unotadza kumurebuka unotadza kumuudza kana akanganisa harusisiri rudo.
Vanenge vachida kunzwa nezvimwe zvirongwa zvamune muchiita nyanya vachida dzidziso idzodzi vane vanawo vari kukura nyanya vechisikana vanokona ikupi?
Isisu we are based in Kobe in Northamptonshire in United Kingdom. We have got a Facebook page, Living Faith International Ministries. I've got also my personal Facebook page, Naomi Midzi. That's my Facebook page.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Pastor Naomi Midzi, kunge manga muinesu, pano pachirongwa chedu, chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvenguva yekufamba pazororo reKisimusi negoredzva kuti zvii zvingaitwawo nevafambi munguva ino yezororo reKisimusi. Mukurukuro yedu tabata mutungamiri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaGoliath.
Okay.
VaGoliath, nhasi tiri kutarisa nguva yezororo ratasvika rino iri zororo reKisimusi rinobva rangopinda mugoredzva. Tinoona kuti ndonguva inonyanyoitika matsaona mumigwagwa nezvimwe zvakadaro. Zvii zvamungataurawo imi sesangano revafambi?
Chekutanga, tinoda kutenda mapurisa eZimbabwe Republic Police. Tinoda kutenda Commissioner General vamatanga vakatimbisa patakavanyorera tsamba kuti vachazoisa mapurisa akawanda munzvimbo dzinokwirirwa mabhazi ndingati muzvitende zvakati wandei wandei. Izvi zvakamboitwa ndingati holiday yapfuura vanhu vakachengetedzeka. Kwakangoriputwa nhamba yevanhu vashoma vakavhurisiwa nematauni. But tingokurudzira vafambi kuti vafambi kwakachene, vasafambe kwakasviba, nekuti dzimwe nguva vachiburika mabhazi vanogona kuvhiringidzwa nematsotsi. Uye zvakare tingotaurira vafambi kuti vaisewo mucherechedzo panhumbi dzavo.
Tinoona kuti imi muri kunyanyotarisa vanofamba nemabhazi nezvimwe zvakadaro. Ko, mukufamba mumugwagwa umu nekuti tinonzwawo vanofamba nemabhazi iyo vachinzi vamwe wacho ndo vanotokurudzira vatyairi kuti mhanya mhanya overtaker bhazi iro kana motokari iyo.
Ya, ichokwadi chamuri kutaura izvozvo. Zvikukurudzirawo vanhu kuti vasakurudzire vatyairi kumhanya, nekuti zvine njodzi zvikurisa. Anogona kungovhiringika mukufamba imomo, vanhu vobva vatokuvara, bhazi vobva ratobheuka, vorasikirwa neupenyu. Ivanhu vanenge vari mubhazi imomo vamwe vokuvara. Tinoziva kuti vazhinji mabreadwinners, hatidi kuti vanhu vashaikire mutsaona imomo, nekuti vamwe vanochengeta mhuri dzakawanda, vanoriritira mhuri dzakawanda. Mhuri dzakawanda dzinozosara dzichitambura zvakare. Uyezve munhu akakuvara patsaona zvinoomesera hurumende, nekuti hurumende inobvisa mari yakawanda kuti munhu iye anga achirapa. Saka ndozvati kuti vanhu vanofanira kuzvikoshesa, kukoshesa ndingati nyaya yesefiti kwavanenge vachienda, nekuti kumhanya mukada kuzvicherechedza handi kusvika kana muri pamugwagwa. Tine moto yedu yatinoti porepore tinosvika chete. Saka munhu akamhanya tinogona kusvikirana, unenge uchimhanya but pane patinozosvikiranawo, nekuti unogona kuvhiringidzwa nezvimwe zvinhu kumberi ikoko. Mota inogona kuponja, kana kuti unogona kuona mota dzakawanda dzekuti haukwanisi kunge uchidarika motikari idzodzo, ndake zvatinoti maconvoy. Saka ndozvimwe zvinhu zvatinongoti vanhu vasakurudzire vatyairi kuti vamhanye. Tiri nguva yekunaya, mota zhinji dzinotsvedza patara zvakare, uye zvakare motikari zhinji kana kuti mabhazi zvinotorwa futi nemvura, vanhu vakayambuka nzizi dzakazvara. Saka hatidi kukurudzira vanhu, kukurudzira vatyairi kuti vamhanye. Ndozvinhu zvatiri kufundisa vafambi patinopinda munzvimbo dzakasiyana siyana, panounganwa mumachechi neumwe kwakadaro, kwatiri kuendawo nekwatiri kushedzwa nemakambani. Ndo nyaya dzatiri kutaura.
Kouyawo nyaya imwe yekuti mabhazi nemichovha nedzimotokari zvinoshandiswa mukutakura vanhu nguva dzino dzemazororo, kazhinji kacho zvinenge zvichizoti paita tsaona zvozoonekwa kunzi yanga isina kunge iri muutano hwakanaka kuti ifambe kana kuti unroadworthy. Pane zvamunoitawo here sesangano imi kutaurawo nevemabhazi kuti vange vachigadzirisawo mabhazi avo nguva ino?
Ndinoda kutaura muenzaniso, kambani yeZupco takaiudza, tinoziva kuti nyangoti kambani yehurumende inyaya yatangachitani ruzha nezvayo zvakanyanyisisa. Tinonzwa kuti vabvisa mabhazi amwe ari unroadworthy munzira, tafara zvikuru nedanho ravatora iro. Kuratidza kuti zvatotaurawo zvinenge zvaakugamushirwawo nehurumende nyaya dzemabhazi. Yes, tiri kunetsana futi nayo nenyaya yePassenger Insurance Cover, kuti mabhazi ava anofanira kuita insurance cover kuitira kuti vanhu vakakwara vanokwanisa kunge vachizokombansetwa. Ndo zvimwe zvatiri kuita. Hatina kutarisa Zupco chete, takatarisa nemaoperators ese, ndingati matransport operators ese, matransport owners ese, varidzi vemichovha nemabhazi kunge vaine passenger insurance cover. Tovakurudzira kuti vaitore passenger insurance cover, because inobatsira munhu akakwara, munhu anongoendeswa kuhospital obva atotanga kurapwa, obva atotanga kurapwa, mari yacho izobhadharwa neinsurance council of Zimbabwe.
Aiwa tinotenda zvikuru gole yatikwa nanguva yekutaura nesu.
Tinotenda.
Manga makateerera kuhurukuro yatanga tichiita nemutungamiri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Makateerera kuStudio 7 ane mimi muchirongwa ndini Ray Choto ndiri muWashington DC.
Mutambo wanhasi waunganidza vanhu vakati wandei kusanganisira vabva kuzvichava neavo vanga vauya kuzokudzirira chikwata chavo cheFC Platinum. Icho tisina kunyadzisa mushure mekurova Cape United nechibodzwa chimwe chete ndokutora mukombe wekasolaga Premier Soccer League kechitatu kakateverana pamakore matatu apfuura.
Iwo mutambo uyu wanga uchinakidza zvakadii? Tiri kuona kuti izvo wapera uri FC Platinum 1, Cape United 0.
Tichitarisa matambiro aitwa mutambo uyu, mutambo uyu wanga uchinakidza zvikuru kunyanya tichitarisa kudivi reve FC Platinum avo vanga vachifarira chikwata chavo changa chikanda mabhora kudivi reCape United. Apo Cape United yacho haina kana kumbosvika kudivi reFC Platinum. Veruzhinji vari kuti hakunyange veDimbare, kunyange veHighlanders nevamwe zvimwe zvikwata vari kubvuma kuti FC Platinum parizvino ndicho chikwata chinokodzera kutora mukombe we, kunyange hazvo muAfrica vasiri kutamba zvakanaka, asi veruzhinji vari kutarisira zvavo kuti FC Platinum ichagadzirisa kusave zvakasimba kwavo pavanenge vatamba mumakwikwi emuAfrica. Vatarisirawo zvavo kuti vatatengawo vamwe vatambi veCape United vakaita saJoe Ngodzo nevamwewo kuHighlanders ikoko vakaita saPrince Dube kuti vasimbise chikwata chavo kuti vatambe zvakanaka mumakwikwi emuAfrica. Nekuti tarisa mamiriro aita nyika mumakwikwi emuAfrica zvaakuratidza kuti nhabvu yekuno yawira pasi pasi nekuti nemaroverwo ari kuitwa FC Platinum. Asi veruzhinji vari kutiwo vakagadzirisa matambiro avanga vachiita nekutenga vatambi vatsva, zvinhu zvinofamba zvakanaka.
Chii changa chichinyanyonetsa mukembi yeCape United?
Tichitarisa mukamba yeCape United vamwe vari kutiwo murayiridzi wavo haasi kukodzera kuve achirayiridza chikwata chepamusoro ichi, vachitarisa ivo kuti iye paakatora chikwata ichi chaive chiri pari nani nepachanga chave pari zvino. Vari kutarisira ivo kuti chikwata ichi chaive chakarova kungezi, chaifarira kuve chakarova yadha, chaifarira kuve chakarova herentals. Mitambo yavari kuona kunge ivo yanga isina kunyanyo kuuma pane mutambo wavazotamba nhasi.
Waungati mutambi atamba zvinonwisa mvura ndiani kuFC Platinum?
Tichitarisa isusu Rodwo Chinyengetere atamba zvinodakadza. Tichitarisa mukomana uyu akamboita soccer star makore maviri akateverana ndobva ambotiza kuSouth Africa akanokoniwa kubva adzoka bhati kunoku achiri kugona kudarika vanga varipo, chiratidza kuti nhabvu muno munyika inenge iri kuti dzokerei pasi.
Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati achitaura ari kuNational Sports Stadium muHarare, uko FC Platinum yatora mukombe weCastellaga Premier Soccer League of the Year 2019. Sezvo nguva yedu yapera, regai chimbotarisa misoro yenhau zvakare. Musangano wepagore weZANPF wanga uchiitirwa kuGoromonzi wapera nhasi mutungamiri webato iri vaEmerson Munangagwa vachishora mapato anopikisa. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa iri kuita musangano wayo wekupedzisira wepagore rino mangwana kwaMutare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande achikupai nhau dzendebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izuluka ndaba olambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 14 Mpalakazi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
imali esetshenzisiweyo ukuze ngiza umPF yenze leyo congress conference nezimali nje ezithethwe ebantwini ngezinye indlela ezithile itshengisela nje ukuthi hayi uxuku loko lukhona kibo, njalo ukusebenzisa imali singathi ukuspenda abakwekezi.
Umhlangano webandla leZANU-PF oyenzwa kanye ngomnyaka ugqitshwe lamhlanje kulezinqumo ezimbalwa leli bandla elithi zizavuselela umnotho. Umqondisi wemidlalo yokulingiswa uMnumzana Khonti Mhlanga wethula ugwalo olulonda imbali yesizwe sikaMthwakazi.
Umnyaka lo asingeke sithi amanzi asephelile kumbe uwest than enye iminyaka edlulileyo. Leyo ke yijournalism eyabi itwisted.
Iziphathamandla zedolobho leVictoria Falls zilandula imbiko ethi amanzi awempophoma zeVictoria Falls asephelile. Kwezemidlalo, iqembu leFC Platinum liphakamisa inkezo yeKasilaga Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umhlangano webandla leZANU-PF oyenzwa kanye ngomnyaka ugqitshwe lamhlanje kulezi nqumo ezimbalwa leli bandla elithi zizavuselela umnotho welizwe. Lumhlangano uqale ngolwesibili edolobheni leGoromonzi phandle kwedolobho leHarare. Ekhuluma emhlanganweni lo, uMongameli Mnangagwa uncome ibandla lakhe leZANU-PF ngokunqoba kukhetho lwanyakenye esithi lokhu kupha ibandla leli intshukutshu lesibindi sokuthi njengebebandla elalwela uzibuse weZimbabwe lisathandwa nguZulu. Lamhla leli bandla liphume lezinqumo ezimbalwa. Sixoxe lelunga ledale leCentral Committee yaleli bandla uMnumzana Joseph Chuma ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi, uphethe kahle sibili. Njengoba nje bahlala sisho, ibandla lethu lokhu liphila njalo liyaphambili. UMongameli walo ufake amandla a-renewed namhlanje ebantwini. Uqhumane lebatshele bana hayi iZANU-PF iyaphila. Obona ngantu yafa kavuka phela utshwala ngoba yona isaphila.
Ye, manje ungasitshela ukuthi izinqumo zona lezi libona ungani zingaphathisa njani ilizwe?
Into vele ebesikhuluma ngayo kakhulu besikhale ngendaba yomnotho oqala, okwesibili besikhale ngendaba yemfundo, sikhale futhi ngendaba education ukubana kubanjwe kanjani. Lalapho u-manager of finance ebecazulula ukubana nxa ukhangele i-vision esilayo enye dispensation yakhesi nokuthi bona sibone ukuthi education yethu ibuya lama-practical skills, hathi ukufunda kuphela amabala kodwa ukuthi umuntu aphume esephekekile, sekwanisa ukubana ayenze into engayenza ukubana kube lobungcono kumkhono oweZimbabwe. So into ilizona yizo eziqadele kakhulu esizibambile ezintathu, eze-education, ezempila kahle, njalo futhi lezomnotho. Njalo nxa ukhangela uzabona ukuthi ona this year kukhulume amaminista abathathu kuphela abakhangelane lezomnotho kakhulu. Kukhulume uminister of finance, kwakhuluma uminister of mines, kwakhuluma lo minister ophethe ezokulima, ngoba phela sikhangela ukuthi ona vele umkhono weZimbabwe uvele ubanjwe indaba zokulima zona lezokwemba ezokumayina. So ungakhangela kuyakunika-ke i-overall summary ukuthi kona nxa singathi akufake kube kufitshane ubana le conference ibiyi-conference yokukhuluma ngokuthi yona umnotho wethu owaleli eleZimbabwe singawubamba njani ubana siwuvuse njengebandla elivele libusa eZimbabwe kwamanje.
Indaba ezifana lokusilela kwamandla kagetsi imali yemabhanga lokunye okunjalo khona likuphethe yini emhlanganweni?
yeye kuphethe kakhulu umongameli ekufaka egcekeni ubana uyini okunye osokuthi imazini washikisa endaweni nale okunye kwankhona ngama natural causes lawo esingathi bona ama acts of god okunye ngokuthi bona ukuhlelakala kwezulu njengoba sikwazi sokubana amanzi aseyehlile eCaribbean ngale into lokuthi bona sibe sikhipha ugetsi ongafika almost 1,000 megawatts owakathesi iCaribbean is near only 100 megawatts okunye ngokuthi bona kuyabe sekulo mehluko omkhulu kakhulu njalo futhi ukukhangela kubana indaba naleyi climate isi affect yangena la kuma climate eSouth Africa ngale siyakwazi ukuthi nakule nsuku sike dlezi ubana baba la ma challenges athize endaweni zabagetsi labo sebethola khona kubana ukuthi ayi load shedding ababengawucabangeli but kungenxa yezinto lezi ezemkhadi lani lokufa I mean okwezinto zinalezi ezilungisa amagetsi ankhona so konke kona kubana sikubambisa ukukhangela sabona yodona a way forward kumele siqalise ukuplana ahead sibona ukuthi na next time asizosiwele into zalezi our next generation akumelanga iwele izinto ezinjalo.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF beqoqa icingweni le studio 7 ese Harare
ba merine zan PF Bamberine Zanpief Bamberine Kubatana Bamberine Kubatana Bamberine
Zanpief Lokhu sikudaba lunye sixoxele ophatheke kwezombusazwe njalo owake wabalipolisa leZimbabwe Republic Police umnumzana Diliza Mangoye sambuza ukuthi ubona ngani umhlangano webandla leZanu PF lo uzaphathisa na ilizwe.
Ubuhlungu kakhulu ukuthi ngesikhathi abantu abaningi bekhangelela ukuthi nga iZanu PF isintsha ukwenza or esingathi kumbe iguqula izenzo zayo ukuthi yenze angani abantu iyabazwisisa kumbe iyabazwela kodwa hhayi khanya ngani vele akukho kiko lokho. Imali esetshenzisiweyo ukuze nje iZanu PF yenze leyo congress ne-conference nezimali nje ezithethwe ebantwini ngezinye indlela ezithile itshengisela nje ukuthi hhayi uxuku loko lukhona kibo njalo ukusebenzisa imali esingathi ukuspenda abakwekeli abalani lokuthi amadokotela axotshiwe axotshele umsebenzi ukuthi yafuna i-coron qanse yezibhedlela kula maphilisi kodwa bona bakunayo konke lokhu. Izinqumo ezithethwe babagande azitshintshi lutho ngoba kuvele sikujwayele ukuthi iZanu PF nje mihla lamalanga ikuya le nto entsha itshintshe igqokisele inye ibhatshi kusasikele elinye igqokisele inye ibhatshi kodwa kula nto etshintshayo kunjenjenje sikhangela nalo 2020 sisakhula I'm sure usacabanga bekule vision 2020 angakwazi ukuthi ikuliphi lelo file kumbe yaphelela ngani nokuthi ayikhuluma ngani but yinde into nje ziphindwa zitshintshwa nje kodwa akula nto ezaphuma ngoba kusetshenziswa indlela efana nayo kutshintshwa nje maybe singathi amaphepha okubhalekiwo kumbe umuntu ongiyokhulumileyo lokuthi kukhulunywe kuphi umhlangano nje kuphela kodwa-ke sikhangele phambili kumnyama wabadala.
Okokuthi manje nxa ukhangele wena kuyini kahle kahle okungaletha ububelo elizweni?
Okungaletha ububelo elizweni ukuthi sifike esitejini lesene singathi abakhokheli baba lenhloni kumbe baba lokhane singathi isihlawu ukuthi ubone ukuthi lapha yini engizimbe indlela thile emele yenzeke. Nxa ngingagudlu kanje ngime eceleni kungenzeka ukuthi mhlawumbe abantu baphumelele ngoba abantu laba bayazi mhlophe ukuthi nxa kona beyibo abathethiwe leli lizwe aliyindawo kodwa bathi labo abatsho njalo abangafuni ukuzotshala imali zabo lapha ama-investors abayenze lokho kufuna yibo bona beZanu PF kodwa kusoze kwenzakale lokho. So yisile singathi i-stalemate iZanu kayifuna ukuphuma lathi abantu angazi ukuthi kuyinokusehlulayo ukuthi siyijide ngoba siyayivotela nje kumbe siyayihlumbe siyaqhika kumbe senziwane kodwa siyayibuyisela laba abanezi mali kabafuna ukufaka imali. So yinto ekuthiwa i-stalemate kuthi kujamile nje ukuthi nxa kuyinkazi zethu sokuhlawumbe sezijhile izigeyi sokuthile so kufuna ukuthukulula manje akulo funa ukugoba uphonde. So angazi ukuthi into ezaphela njani ngoba kahlezi kathesi i-military esingathi ngabombutho bayayingenela kwezombusazwe and nxa bengayekelanga ukungenela kwezombusazwe ayikho into ezayangakala lapha elizweni engasilethela bubelo thina nje abantu nje njengozulu wonke.
Alo-ke ngumnumzana Diliza Mangoye ophatheke kwezombusazwe njalo wake waba lipholisa leZimbabwe Republic Police ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseHarare. Kusasa ibandla le-MDC liza kuba le-rally edolobheni leMutare. I-rally le iyabe ingeyokugqiba umnyaka, iyiyo njalo eyokugcina lo umnyaka. amapolisa abikwa ephe imvumo ilibandla leli ukuthi lenze lumhlangano. Umlobi wemidlalo yokulingisa lembali odumileyo umnumzana Konti Mhlanga lamhlanje wethule ugwalo alulobayo olulesihloko esithi Mthwakazi Wars, izimpi zikamthwakazi 1890-1983. Lolu gwalo lumumethe ingxoxo yembali kusukisela ilizwe lingakathunjwa ngabahuquluzi benotho selithunjiwe lalapho selithole uzibuse. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo ekobulawayo.
Umhlanga odume kakhulu ngokusungula umuzi wezokulingiswa iAmakhosi Cultural Center engumlobi njalo lomqondisi wemidlalo eminingi aphinde abe ngumlondi wembali wethule ugwalo lwakhe emkhosini owenzelwe enkundleni yeCity Hall kobulawayo. Lolu gwalo luveza izehlakalo ezithile ezembali yelizwe ezingakaze zilotshwe ngazo. Umhlanga wethule imbali kaMthwakazi echasisa ukuthi yena ngokwakhe wadabuka kuphi lokuthi isizwe sikaMthwakazi sona savela ngapi.
Ngokuthi United Kingdom ukhuluma ngama kingdom ama Scots azimele wodwa ama Welsh azimele wodwa ama Irish yikho kwesukuthi zalini.
Unkosazana Thubelihle Moyo oyamakhosi Cultural Center uthi imizamo yokuphawula imbali yesizwe iqakathekile kakhulu ekuyeni phambili kwabantu abatsha.
Ukuze ngibekwazi engiyakho, first I have to know my history. Even i-history yayibhed eyayisenziwa ngabantu abadala.
Umnumzana Ben Moyo unobhala wezemfundo wenhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association uthi lolu gwalo lungezelela umthombo wolwazi olumayelana lembali yelizwe njalo ivela kubanikazi bayo limbali.
Ugwalo luqakathekile kimi ngoba lusinika imbali kaMthwakazi ekade ingalotshwanga. Ubaba Mhlanga lapha ungomunye wabantu abaza ingezelela ukuthi umthombo esizawuthapha thina lo sapho lwethu bekuthaphe kubanikazi bayo ngokwazi kwabo ngoba yonke into inhle ivela kubanikazi bayo.
Unkosikazi Dorothy Ndlovu wenhlanganiso ye 1893 Mthwakazi Restoration, inhlanganiso emanyanisa zonke inhlanganiso zikaMthwakazi ezibalisa ezokholo, ezombusazwe lezinye, uthi abantwana balakho ukufunda okunengi kuthi labadala ababengelalwazi bavuleke ingqondo mayelana ngembali zikaMthwakazi.
Ebhukwini lapha abantwana bazafunda okukhulu, kuningi abazakufunda abadala ngeke bafundise khona ekhaya, okunye bebengakwazi kukhona bazokuthola ngoba akusikho konke ongabakwazi.
Omunye owake wasebenza lomhlanga umnumzana Memory Kumbota ubabaze kakhulu ukuzimisela kukamhlanga ngemisebenzi ayenzayo lokuthi konke akwethulayo uyabe eqale wacwayisisa ngokujulileyo andubana aphakulele umphakathi imbono esekelwa liqiniso.
Director Baba Mhlanga semfikile emakhosi. One thing ekubamba ngobaba Mhlanga uvuna uxoxa la nje khuluma la is the passion alayo ngento abeyithandile njenge arts njenge history nje wabona namhlanje is also uphakathi kwe history.
Imbali yesizwe sikaMthwakazi yabulawa kusukela ekudeni ibulawa ngabelungu abafana labo Cecil Rhodes or Alfred Bate labanye izigange zabelungu ezabuya kuleli lizwe lethu elikaMthwakazi zizohlukumeza zizoqamba amanga zisenzela ukuthatha umnotho wethu lelizwe lethu.
Obengumhlonitshwa inkosana yamaXhosa aweZimbabwe umnumzana Mike Lloyd Jawe othethwe ngabaqoqe loluhlelo wabhodiswa ubulawayo wonke etshengiswa imbali ezatshiywa zakhiwe ngabathathela abensundu ilizwe ngomnyaka ka-1893 ezigoqela isakhiwo sakoHedden and Sly, iPioneer House kunye lophawu lukaCecil John Rhodes oluseCity Hall. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Iziphathamandla zedolobho leVictoria Falls zilandula imbiko ethi amanzi awempophoma zeVictoria Falls asephelile. Lokhu kulandela imbiko ephume kumaphephandaba lakomabona kude isithi amanzi asewomile ngoba ngenxa yokuguquka komkhathi i-climate change. Ukhansila njalo ephatheke kumsebenzi wezokwethekelelwa kwelizwe umnumzana Ephias Mambume ulandule imbiko le kungxoxo esiyenzelayo.
Ye kuliqiniso ukuthi amanzi sehlile but ukuthi amanzi asephelile ayisiko qiniso. Ye ayehlile and ajayele ukwehla vele ngesikhathi zonezi.
Okokuthi ngezinye indlela singathi akula mehluko leminye iminyaka?
Asingeke sithi umehluko khona umnyaka low is worse than iminyaka edluleyo. Because ungakhangela ama statistics, the worst water flows esivelazo was between 1994 to 1996. That was the worst. Because ngama statistics esilawo, the gauge that was reading the flows that passed lapana, yayivala kubo 400 and something. And kathesi nxa sikhuluma 2018-2019, igauge ivala around 500. So umnyaka lo asingeke sithi amanzi asephelile kumbe uwest than enye iminyaka edlulileyo. Leyo ke yijournalism eyabe itwisted and ayisilo qiniso.
Bona abantu belokhu besiza yini ukuzobukela kulandela imbiko yona le eyaphuma emaphephandabeni lemisakazweni ukuba namanzi aseyehlile?
Kande kukabili abantu loke bebuya but sonke siyazi esikutourism ukuthi from October kusiyabamba uFebruwari isisikhathi esisibiza sithi yi-green season. I-traffic in terms of ama-tourists iyehlile but abantu loke bebuya ukuzobuka ama-falls. Abanye engxenye ngabafuna ukuzobona ukuthi kuliqiniso na, abanye ngabafuna ukuzobona sibili ukuthi ama-falls ethu mahle and the locals sisiyaphambili.
Lo ke ngumnumzana Ephias Mambume ukhansila wedolobho leVictoria Falls njalo ephatheke kumsebenzi wezokwethekelelwa kwelizwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le eVictoria Falls.
Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu, umsakazo weStudio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakato lasezansi yemaNdebeleni kanye laseNkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe egqibelekile kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu lemabhongane lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Sile damu okuthiwa nguKarisinyama.
Idamu elikhulu lokwakuyisiwale. Thina sinedamu elisekhezi.
Idamu esilisebenzisayo laphana idamu Magwane.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eWashington DC. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Thabani Dube, ukhansila weDaluka Ward eLupane.
Yebo baba kanye.
Ye okwakuqala ungasitshela ukuthi kunjani khona ngapho eDaluka?
Edaluka umumo mubi bugande nxa sikhangele baba ngendlala. Abantu abanengi kabasakwanisi ukuthi bethole ukudla amahlandla amathathu esiwajayeleyo ngendlala ekhona. Uhulumende laba onqedisayo nge-social welfare uncedisa abantu abalutshwana. Abantu abanengi bayalamba babakande. Lezifuyo zifile sibili bekungalakudla ngitsho okwezifuyo. kuwe kwaba lokuncedisa kwamadona owakadesi besincedisa ngestockfeed. Kodwa bekunzima njoba nanje umumo unje ukuthi abalimi bathenge ngenxa yezimali.
Kodwa izulu phela seliqalisile ukuna, liyana yini khona ngapho edaluka?
Izulu linile baba Gande ngesande lana. Kuzavuka kuyizolo, kuthi ukuthi kuzavuka kungolesine baba. Lini emasinyela lisiya esigazeni iDaluka village kusiyale. Ngapha kwezinye indawo leqile kalinanga ku womi kuyawoma nje.
Okokuthi
ngikhuluma nje ngikhuluma nje ngisemasimini khona lapha. Ah, kuyathengisa ukuthi umdaka wakhona umlutshwana babagandi. Ukuthi bekungaba kuhle ngabe liphindile sibili indawana yonke.
Manje inhlanyelo ke liyayithola yini njengoba sizwa abanye bekhala ngokuthi intengo yakhona ingani phezulu kakhulu?
Intengo sibili iphezulu, kodwa ke edaluka sitholile inhlanyelo babagandi. Yebo kambe ingabe nje ishotile, kodwa ke sitholile, I think sithole 900 abantu abathole inhlanyelo yomumo. Kuthi eyamabele siyathola la ephosi muzulu wonke ke leyo.
Manje izifuyo seziphephile yini njengoba izulu selisina?
Azikaphephi baba Gande, bengisikhalela ukuthi ngabe liyaphinda nje khona lokho bese kuhluma nje kuvele kusukume ngamandla, mhlawumbe bezingaphepha.
Akukabi khona yini elikudobhadobha emasimini lapho okufana lolude ledelele?
Kungaba kuyathiyana lapho eliyabe licela liqale khona izulu, mhlawumbe bakhona abanye abangabe sebedobhadobha olude laba.
Hayi, kuyezwakala isikhathiso esesidliwe ngumangoye. Ungavalelisa abalaleli?
Siyabonga balaleli, sithanda ukubonga ithuba lonele esiliphiweyo baba baba Gandhi.
Hayi, lathi sibonge. Lo ke bekungumnumzana Thabani Dube, ukhansila kawadi. Lo ke bekungumnumzana Thabani Dube, ukhansila kaDaluka wadi eLupane. Ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Okwamanje sengilichiya izandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lonkosikazi Jasmine Dofa olwela amalungelo abesifazana njalo elilunga ledale lePhalamende ekubandla leMDC. Sihlaziya ukuthi kambe umkhankaso lo osanda ukugqitshwa we-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence ungabe uqhutshwe ngemfanelo na, njalo wafundisa okuningi abesifazana labesilisa.
Yebo, besibhizi kakhulu njengePhalamende, njengama-MPs, ngingakhuluma kakhulu ngakobulawayo. Ngayokade ukhangele ama-constituency amaningi bebebhizi besenza ilokuzeni ama-activities gender-based violence. Ngibone even ama-NGOs bebe njenge-WeCause ibise-White City, and then ngibone njalo i-Wilds ibize ontanga bahamba besenza ama-defense classes befundiswa njalo ukuthi bathathe inyathelo bani ngaye behlangana nezinto ze-violence. Ngibone ngani this year abantu bebebhizi kakhulu.
Bona-ke abesifazana baphatheka yini kulezi nhlelo? Ubona ingani kukhona abakufundileyo labesilisa njengoba labo besithi labo bayahlukuluzwa?
Ye, ngibone ngani this time bekuhlangene omama sebebonile ukuthi asingeke sakuceda sodwa, asingeke saluceda sodwa udubo le-based violence. Siyananzelela ukuthi eminyakeni le edluleyo besikhangelela ukufundisa omama kuphela, but labo baba labontanga, amankazana labafana, labo sebefundiswa ukuthi bebone ukuthi kuqakathekile ukuthi singaphathana kuhle, udubo lolu lungayehla.
Sona isimo sesinjani kathesi elizweni? Ungathi amalungelo abesifazana ikakhulu ayahlonitshwa?
Sisakhatshana. Ngibona ngani sisalo msebenzi omkhulu kakhulu. Angikwazi njalo ngayise sikhangele, sithe sixoxa labo mama abanye, sibona ngani even umumo okhona kathesi owe economy ukuthi imisebenzi kayikho, izimali kazikho, lakho kuyayengezelela ukuthi omama bengaphathwa kuhle, even obaba, but kakhulu omama labontanga. So ngibona ngani silo msebenzi omkhulu esimele siyenze.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Jasmine Tofa olwela amalungelo abesifazana labantwana, njalo elilunga ledale lephalamende ekubandla le-MDC. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezemidlalo ngamafitshane, sitshayeleke ihlombe abafana beqembu le-FC Platinum abaphakamise inkezo yeKasilaga Soccer Premier League ngemva kokunqoba eleCapes United nge-1-0 emdlaleni oyenzelwe enkundleni yeRufaro Stadium eHarare. Iqembu le-FC Platinum yilo njalo elaphakamisa linkezo nyakenye. Sesijayiva lo skaiva, imali yeqolo yilo ke igama lengoma esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umhlangano webandla lezanu PF oyenzwa kanye ngomnyaka ugqibe lamhlanje kulezinqumo ezimbalwa leli bandla elithi zizavuselela umnotho welizwe. Iziphathamandla zedolobho le-Victoria Falls zilandula imbiko ethi amanzi awempophomazi e-Victoria Falls asephela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama Chris Gande.